Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi kana pava kuzvida pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittances ayaya, handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni. Ndopatinoona kuti maitiro ava apa vazvenga chokwadi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemiriyoni rimwe chete.
Nguva yafura taiona kuti pakunoderera inflation, maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera.
Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwaitika painflation yepamwedzi hakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji zvabvawo zvadzika.
Tinovimba kuti vana chiremba vavo vachakwanisa kunovaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anoteera kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano.
Gweta rava Job Sikala rinoti vanotarisira kuti vasikala vachaonekwa nana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Amana.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinopokana nebazi rinoona nezvekuverengwa kwavanhu reZimbabwe Statistics Agency, ZIMSTAT, pamusoro peuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. ZIMSTAT inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisviki miriyoni rimwe chete, vachiti mukuverenga kwavo vakawana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoita zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nezvina, kana kuti 908,914. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uwandu huri kutaurwa neZimstad haungavi iho. Muzvinafundo Masocha vanoti mari inotumirwa kumusha nezvizvarwa zveZimbabwe yakabva pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica muna 2020 ikasvika pabhiriyoni rimwe chete nechidimbu chemadhora ekuAmerica gore rapera 2021, vachiti izvi hazvigoni kuitwa nevanhu vasingasviki miriyoni rimwe chete.
Manhamba aya ari pasi chaizvo, sokuziva kwatinoita isu kuti maZimbabwe akapambira pasi rose. Tikatarisa munyika yeAmerica chaimo mune mastate kana kuti vati zvizikamo Zimbabwe maprovinci 50 mustate moga muna mazana namazana amaZimbabwe. Saka ameno kuti hurumende yakaverenga sei vanhu kuti zvosvika ipapo, asi mamonero angu namazivira angu ndokuti muna vanhu vakawanda chaizvo kudarika vazine hurumende ndo vari kunze, nokuti hatizivi kuti kana vari savana vangu nyange vakazvarirwa muno muAmerica anongova maZimbabwe. Nokuti ndakadzokera kumba navo ndikandivatoresa mabirth certificate wemuZimbabwe, vakaverengwa sei vana ivavo? Saka nzira yakashandiswa nehurumende kubvira pakutanga kuverenga vanhu vari kunze inenge nzira isingabudisi chokwadi. Saka pakaverengwa kuZimbabwe havana kunge vakashandisa maembassy eZimbabwe ari kuzari muno ma America kuti vange varivo vanotiverenga navana vedu vachabhadzire kuti yanguva yekuverenga maZimbabwe tiri vangani musanka hazvigoni kuti nhamba yamaZimbabwe inzi iri zasi kwemiriyoni South Africa Britain kwakaendwa kwaendwazve kubva nguva yehondo yesati yatanga kuAustralia ndizvozvovo kuAmerica munoku kana kuri kuSouth Africa kunana Botswana saka habeno kuti pane chiri kuvigwa here nehurumende kana kuti yakaverifya manhamba acho sei havanonge vakatiudza kuti nzira yavo iyoyo yavakashandisa kuverenga vane chivimbo chakadini kuti inobudisa chokwadi
ko iyo manhamba aya pane zvaanokanganisa here pane zvaanobatsira here
anobatsira zvakawanda chaizvo zvirongwa zvehurumende ipi neipi zvayo pasi rose zvinenge zvichienderana nokuti munyika muna vanhu vakadini munyika imomo vanhu vakawanda sei munyika imomo rubetsero runopiwa nyika nemaorganization akaita sana United Nations nenyika dzakaita sedzana America zvinenge zvichienderana nokuti vanhu vari munyika imomo vanhu vangani vanhu vari kunze vanhu vangani zvekare zvinobetsera hurumende kuti ibude nezvirongwa zvavari kunze vachinatsoziva kuti vari kunze vacho vakawanda sei nenhamba kwayo chaiyo chaiyo
kana tikati hedu hurumende yanyepa ikabudisa manhamba mashoma chii chavanowana pazviri
vanogona kana vazviita novune vanogona ivo kuwana kuti mari dzimwe dziya idzi dzinenge dzichifanira kuti pamwe dzidzise unoku kuvhota tiri uno kana kuti vativhurire kuvhota tiri uno voti kuna vanhu vakawanda uko varikoko hatingatambisi mari vovhoterana varimo muZimbabwe imomo saka pane zvirongwa zvimwe zvavanogona kunge vachida kutsika kuti vaite sekuti vanhu vashoma kana vanhu vari vashoma havaitirwo zvakawanda nokuti vanenge vachinzi vashoma saka ndopatiri kuona ipapa apa kuti pane rumwe ruoko rwakavigwa apa no pahurumende kuti kwanzi ivo pachavo vanofanira kunge kuziva chaiko hurumende kuti no vanhu varivo muZimbabwe havangamboiti vashoma ivava sokuziva kwatinozviita ini vanhu vanenge vanotoziva zvavanoitira zvavakaviga vanhu vaigara vachikombrena kauti toda kubvumidzwa kuvhota kunzoko saka ike zvino vanenge voti vanhu vacho vashomashoma kunyika yakati uko kuna vanhu vanosvika 8000 chete kuAmerica zvinotikostira mari yakati kuti vakwanise kuvhota vari ikoko zvinoita dzimwe nyika ndo mavonero andinoita kuti taakuenda kunovhota gore rinouya saka pamwe ndozvavavigira manhamba iwaya aya kuti kuite sokuti hakuna vanhu vakawanda vane musoro vese ivavavo asi kana pava kuzinda pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittance dzayaya handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni ndo patinoona kuti maitiro ava apa vanzvenga chokwadi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zim Statistics kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation yepamwedzi hazvirevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yakabva yadzikawo izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti mitengo yezvinhu iri kuderera Zimbabwe National Statistics Agency inotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu pamwedzi kana kuti month on month inflation yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 25.6% mumwedzi wechikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 12.4% mumwedzi wanyamavhuvhu vamoyo vanoti kukwira kwemitengo kunonyanya kurwadza vashandi sezvo mihoro yavo isiri kukwira uye vari kuiwana iri mumadhora emunyika asi zvinhu zvizhinji zvichitarwa mitengo nedhora rekuAmerica ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
kuderera kweinflation azvireve kuti maprices anofanira kudzika. Maziviro edu ndekuti kuderera kweinflation zvinogona kureva kuti maprices haachakwiri nenzira anga achikwira nawo kwekutanga. Ndizvo zvatinoziva. Nguva yapfuura taiona kuti pakunoderera inflation maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera, anofanira kudona.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti mutengo wadzika, asi inflation yepagore ichinzi nezimstats yakwira. Zvinotsanangurika sei izvi vamoyo?
Pane distortion isingatsanangurike kuti mitengo yezvinhu vanoti yaderera kana kuti yadzika, asi on the other hand vanhu voti inflation yakwira. Sezvatinoziva nguva yapfuura kana kutambotaura nezvazvo kuti kukwira kweinflation zvinotoreva kuti mitengo yezvinhu inotoramba ichikwira, asi haichakwiri nenzira yaikwira nayo kwekutanga. Asi hazvirevi kuti haichakwiri, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inoramba iri payange iri kwekutanga, hazvirevi kuti mitengo yezvinhu inodona. Tozonzwa zvekare vakutotaura kuti inflation yadzikira kana kuti maprices yezvinhu adzikira. Hatisi kuwaona maprices achidzikira, tinogona kuona sugar, tinogona kuona mafuta, asi zvinhu mbiri nhatu chete zvotaurwa sengati zvinhu zvese zvatinoshandisa zvaderera, asi zvinenge zvisiri chokwadi.
Saka sei vamwe vari kuti mitengo yezvinhu iri kudzikira?
Vanhu vacho vanoshamisa vanotaura kuti zvinhu zviri kuderera kana kuti zvinhu zviri kudzika. Maonero edu inenge yanyaya yepolitics. Zvinogona kuva zvisiri chokwadi kuti mitengo yezvinhu inoderera kana kuti inodzika. Taona matoll gates achikwira, interbank taona ichikwira, mitero yemota, maschool fees. Zvese zvatinoziva vamwe vakawanda takaona ichikwira. Kutotenga mari yekunze kwenyika zvupko yakwira, asi tingaenda kumanewspaper ndiko patinonzwa kuti mafuta adzika neshuga yadzika. Zvinhu mbiri zvoitwa as if zvinhu zvese zvadzika, asi vanhu vakawanda havararami nezvinhu mafuta neshuga chete. Zvakawanda zvatinoshandisa paupenyu zvatinoona zvichikwira mazuva nezuva. Tiri kuona zvekare maservices egovernment vakutoti havachadi mari yemunomu, kwakudodiwa mari yekunze kwenyika. Zvinotoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Nenyaya yekuti patinozoenda kunotenga mari iyoyo imari isingabatiki.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta remumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Sikala rinoti vaSikala vanogona kuonekwa naChiremba nhasi kana mangwana. Rimwe remagweta vaSikala vaJeremiah Bhamu vanotiwo vaSikala vanogona kunge vakaisirwa muchetura mujeri mavo, asi vachiti vari kunzwa zviri nani. Vabhamu vanoti vaSikala vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa uye vachange vari mumatare nemusi wechishanu, musi wa13, musi wa15 nemusi wa28 mwedzi uno waGunyana.
VaSikala vanotaridza kuti pari zvino vave nani muurwere hwavo. Havana havo kunge vazokwanisa kuonekwana naChiremba vavo seshuviro yatava nayo apo pavakanga vasvika pakaipisisa chaizvo nenyaya yeutano hwavo, asi vakambowana rubatsiro vari mutirongo kudaro. Tinovimba kuti vanachiremba vachakwanisa kuno vaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anotera kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano. Aya, izvi ndozvatamirira kunzwa kunana chiremba mushure mekunge vanovaona, uye zvakare sekutaura kwandaita tarisiro redu ndeyekuti vachanovaona mangwana kana mazuva mashoma shoma ari kutevera aya.
Vabva munyaya dzavasikala dzakamira sei kumatare edzimhosva?
Totarisa pari zvino panyaya dzavakamisirwa pamberi pemazitare emhosva. Muchirangarira vakamisirwa pamberi pedzimhosva vakatasana nenyaya dzakati wandei. Imwe yenyaya idzi yakaiswa pamberi pedare muzuva renezuro. Vaifanira kuendera mberi vachitongwa nenyaya yokunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga musi wa 31 July 2020. Iyi nyaya iyi yakapfuudzirwa mberi kuti izopedziswa kuti ienderere mberi musi wa 13 wemwedzi uno. Imwe yedzimwe nyaya dzavarugomerwa yacho ndo yanga iri mudare muzuva ranhasi. Nyaya iyi yapfuudzirwa mberi kusvika musi wechishanu. Pataenda kudare takumbirisa dare kuti riise vaMichael Reza navaLancelot Mutsokoti mutirongo kusvika vatipe mapepa edzimhosva avakanga vanzi mudare vatipe, asi vari kuramba vari kuzvidza dare vari kuramba kutipa mapepa aya. Saka taisa chikumbiro pamberi pedare kuti kana vasati vaita zvavakanzi nedare vaite, ngavaiswe mutirongo uye dare ngarirambe kunzwa zvavanoda kutaura pamberi pedare vachinenedzera vasikala navasitori.
Dare rinoti richakupai mutongo waro panyaya iyi zvariini vabhamu?
Dare richatipa mutongo panyaya iyi musi wechishanu, ndopa richaziva kuti zvakamira sei. Imwe nyaya yavo yetatu ichadzoka zvakare kumadzitare edzimhosva musi wa 15 wemwedzi uno. Yekupedzisira yechina ichadzokawo zvakare musi wa 28 wemwedzi uno. Ndo mamiriro atakaita panyaya dzavo pari zvino.
Avo vange vari rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakumbira bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress nemamwe mapato kuti amire nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri panguva yakaoma, vachivakurudziravo kubatsira mukuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena gore rinouya. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reOperation Dudula riri kuenda kumatare kuti rimise hurumende yeSouth Africa mukuwedzera mwedzi mitanhatu pamagwaro eZimbabwe exemption permits sekuziviswa kwakaitwa nehurumende yeSouth Africa svondo rakapera. MuNewsday makare nyanzvi yekuAmerica munyaya dzezveupfumi vaSteve Hanke vanoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuvharwa nekuti ndiro riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. VaHanke vanoti Reserve Bank of Zimbabwe harina zvariri kuita. Herald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakasunga mukuru weTobacco Industry and Marketing vaMinwell Gudu asi havana kutaura zvizhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kati kuStudio 7 inzira yangu ikundinetsa kune vanhu vese vari kuvhotera veZANU-PF. Ine zvana vechikora vasikuenda kuchikoro matichada kustraika kwokuzoti ZANU-PF ikazenge yahwina pane vana vachaenda kuchikoro here? Handifungi kuti kune vana vachaenda kuchikoro. Kana mabasa chaiwo mabasa hamusisina muZimbabwe. Inezvi kune chipati cheCC chafomwa chekuda kukonfuza vanhu vabereki kuti vavhotere papati isiriyo. Zvinorevei? Inezvi kugoromonzi kuvevekanzuro kugoromondzo kwa wari kubadirisa vanhu ma 1500 US ndei ende waenda kunobadhira kwacho urungopuwa karisiti kadikidiki hazvisiri mukombiyuta zvisiri tombori mukombiyuta unongonzi bhadhara ubude hamene kuti zviri kumborevei munyika yedu yezimbabwe shuwa tichafa nenhamo chokwadi nhamo chaiye kutitambudza kuconfuse ndei chiyeccc chipati chafoma chafoma chichipati chocho tationa kufacebook zvatozara kuti kune chicc chafoma ha
mamuka sei pano pastudio ndeitwa chief diri pano padeben ndikuona vamwe vedu vari kufara chaizvo kuti takaextenderwa mapemits edu kusvika muna june 30 june inini maonero amwe ndiri kungoona kunge kuti chitsotsi chinoda kutoitwa pa chitsotsi chakatogadziriswa pamakabato reanc nerezano kuona kwangu nokuti vari kuzva kuti mapemits akaexpire musi wa 31 december pa 31 december munhu wese anenge akuzimbabwe vanoziva maelections vanhu vese vari muno musouth africa mazimbabwens vachazenge vachivhota saka vakaona kuti no tikavati 30 june nyange vakapazvozonzi 30 june tomboti maelections azoya july as usual before hakuna chakwanisa kurejesa nekuzovhota saka vanhu vese ava panenge pachisina saka ndirikuona nge chitsotsi chakaitwa pakati pemabato mairaya saka vanhu ngavangwariri vazive kutichi aiwa ngatingoitorawo nge 31 december icho ndo paperera mapemits because madzingirwa richazoitwa buka after 31 june wachoka todzingwa nge imbwa todarika because apa vanenge chinangwa chavo chinenge chapere chekuti maelections anenge apadhuze kuzoenda pachisina nguva yekunoregister pachisina kudii kana kuri kubvisa government yacho iripo panenge pachisina ndo muonero angu saka vanhu ngatirege kurara nezamukanwa handei tiri musha tinovhota
hatizive kuti torarama sei muno munyika muno pajobho sikarava mhosva yavakaita idiki diki asi vari kushungurudzwa kuita kunge vakauraya munhu asi vakauraya vanhu vanotozivikanwa varongoregerewa havasi kushungurudzwa kana kutombonzwa nezvavo kana izvezvi kune vamwe varongopfigirwa zvisina kana tsarukano handizivi kuti ndokurarama kwacho here munyika handizivi ko kana munhu ane mhosva ka ndaatongweka nekukasika kana achienda kujere oenda kujere anogochengeterweiko mazuva yakawanda kudero svikira munhu akurwara mujere imomo apo kuti mumuregerere aende kumba kwake achinorapiwa ozodzoka kunzotongwa hamudi moda kuti afire munhu imomo saka zvinobatsirei izvozvo kwatove nevanhu ane mhosva hombe chaidzo bati varungoregererwa
helo pastudio 7 nhoroi makadii indiriht inoitwa shepherd stolling tiri pano paningiriki north west south africa kuclerkesdoro nhau yenokuda kumbotaurawo nyana ndeyekuti kusei zvisingaiti kuti vanoerenga sarudzo dzemuzimbabwe votokumbira vanhu vekune dzimwe nyika kunze kuti pasaita rigging because maopposition party vanongoramba vachingochema kuti vanobirigwa vachiti nhingiriki zeki inonge yakabatwa nezanupf zvinhu zvizhinji zvinonge zvakabatwa nezanupf saka panogona kubirigwa ipapo
makadii pastudio 7 tinokukwadzisai mose isu mashoko edu tinoti hurumende yava munangagwa kana yakundikana veduwe ngaisarende taneta nenhamo tanzwa vechidiki hatina kana mabasa kana patakabvirira nguva refu yekwareba nguva yakareba singaiti ende vamunangagwa zvatoratidza pachena kuti vatadza kutonga ngavasiyire vanokwanisa kutonga vana vezimbabwe havachisiyiwo muzimbabwe vari kutiza vachienda kunze kwenyika nenyaya yenhamo mutungamiriri chaivo chaimo wenyika ino hatina tine vatongi kwete vatungamiriri muno muzimbabwe vamunangagwa ngavasiyire vanogona kutonga vaende ngavasiyire mukomana apindi pachigaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino semazuva ese tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutambi wetennis Francis Tiafoe ava kuzivikanwa pasi pose zvichitevera kukunda kwakaita mutambi wetennis anozivikanwa zvikuru Rafael Nadal. Nadal ari pachinzvimbo chechipiri pavatambi vane unyanzvi hwetennis pasi pose. Kukunda Nadal kwakaitwa naTiafoe kwakaunza makorokoto anobva kuvanhu vakuru vazhinji kusanganisira vezvematongerwo enyika nevemitambo vakaita sana LeBron James nevamwe. Tabata anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa kuti atiudze pamusoro paFrancis Tiafoe.
Francis akakunda Nadal mazuva maviri apfuura aya. Ndakaona game racho ndakafara nazvo pakuti muchinda uya ari very good and promising, and also my dynamics as the big three anga aripo Nadal, Djokovic and Federer, the big three zvezvaudi zvakushinja kwakuya vapfana vechidiki nawo kuti vachita take over tennis.
Ko mukomana uyu akabva nepi?
Francis ari unique in the sense yekuti akazvarwa ne vapoteri vekuSierra Leone. My parents ake anobva kuSierra Leone, vakatoyo as my immigrants. Saka zvinopawo chance or hope kuti you can succeed anywhere kwaunoenda with hard work and dedication. Baba vake mufunge vanga vatonzi ndio vaichengetedza nzvimbo yetennis kuno kuMaryland kunonzi kuBellsville. Saka pada pakuvekia cheka wenzvimbo yetennis dzavabvadi vatika kufundisa mwana wavo how to play tennis. Ipap was taught by advantages of ipap. That's how Frank Future star was born to be a great player. Saka abva akuramba achingotamba achitamba achitamba achinguva. Saka kukunda kuve mumaquarter finals kwaave right now hazvi zvinyowani because akatombosvika maquarter final kuAustralian Open. Saka munhu ari kusendera mbijana ndikumona achiwina one major very soon. It could be ipapapa because matambira anoita ane a very good serve.
Mataro pamusoro pematambira anoita, chii chamuri kuona pamatambira anoita chakasiyana nevamwe vamunoziva?
Right, munhu ari very strong matambira ake. He's an aggressive player and also ane a very good serve and also ane a very good return. So a player and a good serve and a good return, munhu wekuti even kana chikwanisa kusevhawo zvakasimba ano return out yourself zviri good nesense yake. Saka ndo zvaishungurudza Nadal matambira vaita, and also munhu ari very quick and fast. Saka Nadal neage yake yekutiwo ati kurei zvakaka haana kwanisa kumecha the energy, the physicality yaFrancis.
Ramangwana rake munoriona kuti rakamira sei?
Ramangwana rakajeka for Francis.
Uyo anga ari anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa ari parunhare muMaryland neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemiriyoni rimwe chete. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation pamwedzi yaakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yabva yadzikawo. Gwetara vaJobs Scholar rinoti vanotarisira kuti vasikana vachaonekwa naana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherura nhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.